Zvino vakabuya navana vadoko kwaari kuti avanyangati, asi vadzidzi vakavarayira. Zvino Jesu akati achizviona akatsama akati kwavari, regai vana vadoko vauye kwandiri, musavadzivisa nokuti ushoko hwaMwari ndohwavakadai. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, ani nani usingagamuchiri ushoko hwaMwari somwana muduku haangatongopindi mahuri. Ipapa akavafungatira mumavoko akavaropofadza ndokuisa mavoko pamusoro pavo. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana munhu asingaberekwi kutsva haangavoni ushe hwaMwari.
Jesu.
Yeah.